varume vechidiki vakaurayiwa ava vanonzi vakaroorwa zvakaipisisa mushure mekuonekwa vari kumatanga emombe nembudzi mumusha wobobono uyo uri kumabvazuva kwebotswana. Vanonzi vakaroorwa nevarume gumi asi vaviri vavo vakaitwa kafira mberi, vanonzi vakakwanisa kutiza. Mapurisa emubotswana anoti vakafa ndivatabani ncube avo vanga vave nemakore makumi maviri nematatu pamwe nevashingi vemasocha avo vanga vave nemakore makumi matatu uye vose vachibva kuplumtree. Mapurisa anoti vaviri ava vakafira panzvimbo yavakaroverwa uye vamwe vaviri vanonzi vakakwanisa kupunyuka ndokutiza uye mapurisa asi kuziva mazita avo. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaobertstone vati vaviri vakapondwa ava vakawanikwa vari musango riri pedyo nematanga evagari vepagobe mumusha wobobono ndokubva wasungwa maoko ndokurwa vachipomerwa mhosva yekuba mbudzi zana negumi neina.
Nyaya iripo ndeyekuti vapfuyi vemubotswana ava vanogara vachinetswa nembavha dzinoba mombe nembudzi dzavo. Izvi ndizvo zvakaita kuti vapfuyi ava varove zvizvarwa zvemuzimbabwe izvi ndokuuraya vaviri.
Vastone vati kuzvindikitwa kwakaita vaviri ava kwakaita kuti vafire panzvimbo yavairoverwa. Asi Vastone vati varimi gumi ava vaifanirwa kumhanara nyaya yavo kumapurisa kwete kuti vaise mutemo mumaoko avo.
Vanhu vanokudzirwa kumhanara nyaya yavo kumapurisa kuti vemutemo vatore matanho anoenderana nezvinodiwa nebumbiro remutemo pane kuzvitorera mutemo mumaoko.
Mitumbi yevaviri ava iri pachipatara chebomonong uye vakaponda vanhu ava vakasungwa nemapurisa vari kutarisirwa kumisa pamberi pematare emajastifred mudunhu iri chero zuva. Studio 7 ana kukwanisa kunzwa divi remuzinda wezimbabwe mubotswana sezvo muzinda wacho haukwanisi kutaura pamusoro penyaya iri mumaoko emapurisa. Studio 7 ana kukwanisa kuziva kana hama dzevafi ava dzakaziviswa asi yatora danho rekuburitsa mazita aya senzira yekuzivisa hama neshamwari dzevafi ava. Mapurisa anoti pane mombe dzinosvika churu chimwe chete nembudzi mazana matanhatu nemakumi manomwe kotiwo madhongi zana zvakabiwa mubotswana gore rapera. Kunyange hazvo kuno umbo hwekuti zvipfuwo zvevagari venyika iyi zviri kubiwa, nyanzvi munyaya dzemitemo uye vachidzidzisa mutemo paGaborone University College of Law vachaos kungwengwe vanoti kuurayiwa kwezvizvarwa zvezimbabwe zviviri izvi hakusimbaradzi ukama hwenyika mbiri idzi.
Zvavaita izvi hazvikanganisi ukama hwavo nezimbabwe chete asi ive nzimwe nyika, because haasi mazimbabwe nzogari ari mubotswana. Nyika zhinji dzine manational sads ari mumubotswana, vamwe vachahlawa kuti maybe isu tingaita manext targets, and zvichaita futi takanganisa kuti ukama hwavo.
Muna 2010 Zimbabwe nebotswana dzakambokandirana makobvu nematete mushure mekusungwa kwevashandi vatatu vebazi remubotswana rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka dzesango vapinda kudivi rezimbabwe vasina mvumo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.